Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kunyana 27 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti ngezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Dare rapaiwo mutongo wekuti umbowo hwakapuwa nevafakazi hunokodzera kuti vasikala navamaiko vange vachipindura nyaya yemhosva iyi yavarunzi vakapara.
Dare ramajistrate muHarare nezuro rakarasa chikumbiro chevaimbo vemumiririri weZengeza West muparamende vaJob Sikala nameya wechitungwiza vaLove More Maiko munyaya yavo iri kumatare.
Sezvo mushandirwi asiri kuda kutipa kodzero iyi, tatichitosangana tichiti matare achasangana mangwana, tashamiswa tichizwa kuti matare atopostpona zvakare kechitatu.
Masangano evarayiridzi ari pasi pegungano reFederation of Zimbabwe Educators Union FOZEL akasangana muHarare nezuro achitarisa nyaya yekuti vaende kumushandirwi vachikakavadzana naye pamusoro pemihoro yavo nemashandiro avo. Vanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vakatambirana nedanho remapurisa rekuwedzera nguva yechirongwa cheOperation Tame the Traffic Jungle, icho change chichiitwa kubva musi wa12 mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare ramajistrate muHarare nezuro rakarasa chikumbiro chevaimbo vemumiririri weZengeza West muparamende vaJob Sikala nameya vechitungwiza vaLove More Maiko chekuti nyaya yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga pamabai election eward 7 kuchitungwiza gore rapera iraswe richiti pane umbowo hunonangisa vaviri ava pamhosva iyi. Godwin Mangondla anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remagweta evaviri ava vaFred Masarirevhu vati mutongi amai yeOkai Dzuda vakarasa chikumbiro chevaviri ava vakati vanofanira kupindura nyaya yavari kupomerwa.
Dare rapaiwo mutongo wekuti umbowo hwakapuwa nevafakazi hunokodzera kuti vasikala navamaiko vange vachipindura nyaya yemhosva iyi yavarunzi vakapara. Asi tinoona kuti dare rabvumawo zvakare kuti umbowo hwakanga huchipuwa nevafakazi ava hausi kuenderana. Pane pamwe pavaitaura zvinhu zvavanga vasingaenderani kana kuti zvanga zviri siri consistent pachirungu. Asi dare raendererawo mberi nekuti ngavarambe vari muusungwa nekuti yati pane nyaya yekuti vange vachipindura.
Vanotiwo havana kufara nemutongo uyu uye vaita chimwe chikumbiro chekuti mutongo uyu uongororwe nedare repamusoro reHigh Court nyaya isati yaenderera mberi. Asi chikumbiro ichi hachinawo kutambirwa nedare.
Dare rati iro harikwanisi kuvapa chikumbiro ichocho kuti nyaya ripfuuridzwe nezuva riri mberi kuti vaite chikumbiro chavo chekuHigh Court, nekuti iro dare harikwanisi kumiswa kuti nyaya ienderere mberi nekuti mumwe wevasungwa aroda kuti nyaya iende kudare reHigh Court.
Nyaya iyi ichatanga kunzikwa musi wa24 mwedzi unouya. Vasikala navamaiko vari kupomerwa mhosva yekutema nematombo vatsigiri veZANU PF vaivi pamusangano panhandare yeZengeza 5 musi wa2 Chivabvu pamberi pesarudzo dzeby-election muwadhi 7 kuZengeza kwekare. Nyaya iyi iri kunzikwa vamaiko vachibva kumba asi vasikala vachibva kujeri sezvo vakamirira kutongwa pane dzimwe nyaya dzekupesvedzera mhirizhonga nekukanganisa mapurisa kuita basa ravo zvichitevera kupondwa kweimwe nhengo yeCCC muzvare Mo Blessing Ali kuchitungwiza. Vasikala ndiwo gweta remhuri yamuzvare Ali. Mune imwewo nyaya yaive kumatare nezuro, dare ramajistrate muHarare rakabvisa pamberi paro nyaya yeimwe nhengo yeCCC vaGodfrey Karembera avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko vakasungwa muna kurume gore rapera vachipomerwa mhosva yekuda kuputsa chivakwa chambuya nehanda icho chiri pakati pemigwagwa Samora Machel naJulius Nyerere. Nyaya iyi yakaraswa vakazonzi vaida kukonzera mhirizhonga muguta reHarare. Vakarembera avo vakaitwa kafira mberi nemapurisa vari muusungwa vanoti vanofara nedanho ratorwa nedare nekuti pange pasina humbowo.
Panyaya yangu yanga iri yechimudhuri chambuya nehanda icho ndakakwira padenga pandida kudambura mutsipo wambuya nehanda. So ndakashamiswa kuti ko ini ndaizodambura tete vakukura dzambuya nehanda vacho. Vaifanira kuya vega kunotedzifa vega mukoti wetsumudza ruoko rwerudyi kuti Mwari ndibatsirei. Murume uyu aida kundidambura mutsipa ndiri papo ndaikutsikana, but iye mupurisa aizotaurira sei ambuya nehanda iye aiti ndaida kuvadambura. Zvinhu zvinonyadzisa muZimbabwe, kushungurudzwa kwazvo isu maopposition kuri kunyanya.
Zvichakadai, meya veBindura vaJacob Kwature vanovenhengo yeTriple C nemumwe wavo vaJonathan Kapasi avo vakasungwa nemusi wechishanu chapfuura vacharamba vari mutrongo kusvika nemusi wechina, apo pachanzikwa chikumbiro chavo chekuti vabvise mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa. Vaviri ava vachishandisa kambani yavo vari kupomerwa mhosva yekutadza kuita basa rekuchera chibhorani mushure mekubhadharwa zviro zvishanu zvemari yekuBritain kana kuti £5,000. Vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mamwe masangano evarairidzi ari pasi pegungano reFederation of Zimbabwe Educators Union, FOZEL, akasangana muHarare nezuro achitarisa nyaya yekuti vaende kumushandirwi vachikakavadzana naye pamusoro pemihoro yavo nemashandiro avo kana kuti collective bargaining, iyo yavanoti vari kuramba vachinyimwa mvumo nemushandirwi anove hurumende. Masangano aya anoti kodzero yenhengo dzavo nemushandi wese yekuti aende kumushandirwa achinokakavadza kuti apiwe muhoro unomukwanira. Masangano ari pasi peFOZEL anoti nhasi acharatidzirawo pamadande mutande uye achaita kuti agare pasi nehurumende inzwe zviri kudiwa nevashandi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaObert Masaroure avo vanotungamira sangano reATUS iro riri muFOZEL kuti tinzwe zvizhinji.
Takanga takaenda kumatare tichinochema nenyaya idzodzo tichiti matare atifoserewo labour minister wedu nehurumende yese kuti igadzirise mukaha uripo pakati pedu nemushandirwi kuti tinge tiine mukana wekutaurirana zviri tarisirwa neconvention 154 yeILO inokurudzira kuti nyika dzese dzipromote collective bargaining. Saka tasangana tichirovanisa musoro kuti toita sei sezvo mushandirwi asiri kuda kutipa kodzerei sezvo matare ari kuramba achidhileya. Tatichitosangana tichiti matare achasangana mangwana, tashamiswa tichinzwa kuti matare atopostpona zvakare kechitatu kuti hearing yaivaudwa mangwana yakuiswa musi wa 20 October. Saka tatinotsvaga mazano ekuti toita sei nyaya yekuti tiite collective bargaining, tisamirire agency, tisamirire magifts from the president, tizviitirewo zvisungu sezvinoitwa nevamwashandi.
Chii chikuru chabuda mumusangano wamaita uyu vamasarauri?
Chikuru chabuda mumusangano wedu nhasi ndechekuti kubva nhasi zvichienda mberi varairidzi vese vari under FOZEL vachange vachitanga kusangana kumaregions kwavari vachiratidza kusafara kwavo nenzira dzakasiyana siyana. Tanga tasunga kuti mangwana musi wa 27 pachiitwa dare richinzwa nyaya yedu isu online tinenge tiripo tichiratidzira, asi nenyaya yekuti nyaya yedu yapostponwa haichanzwikwe mangwana vatipa mukana wekutanga kuorganiza taakuenda kumacommunities kuti tichange tichibatsirana pamwe chete sevarairidzi kuti tipiwe kodzero dzedu dzecollective bargaining tingaitei. Tisamirire kuudzwa kunzi livhi renyu rabviswa radzorwa ranzwai radai musanzi James yapo kusanzi bonus rakamira sei. Zvinhu zvese izvi zvinofanira kunge zvichiitwa nhaurirano. Tikudawo kodzero idzodzo ndo dziri kuwanikwa nevashandi nyika yese dzatiri kunyimwa. Ndo kodzero dziri mubumbiro remutemo, ndidzo kodzero dzinotarisirwa zvichiwanikwa neILO Convention 155454. Saka tisaramba tichipusha nekuti taane nguva mangwana hatichaite online protest, taane nguva yekuenda kuvanhu tichinoronga pamwe chete tichitofamba.
Munotarisira kugara pasi nehurumende here kana kusvitsa kuhurumende zvamasunga mumusangano uyu?
Zvisungo zvataita ndosanganisira chechiposhi kuti tiziise hurumende kuti ngai aligne mitemo yose section 19, section 20, section 31 yepublicis act uye statutory instrument 141 of 1997 zvialainiwe neconstitution kuti vashandi vaone collective bargaining right. Izvozvo tichaisa kwavari vachiziva tichavadana musangano yakuwana tichitaura navo tichivazivisa. Asi tichakasangana navo mumaboardroom asi vachazosangana nesu zvakare mumastreets tichiratidza kuti nemunyika kwedu hatingarambe tichiti tinodharirwa pekusakura pemaricho nemunhu asingadi kutaura nesu. Kana richo richidharwa kuti unosakura kusvika apa une mvumo yekuchema chema kuti ndima yemadhara yakurisa kudarika mari yamurikundipa.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reArtus iro riri muFor Sale vaObed Masaraure vange vari parunare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vafarira danho remapurisa rekuwedzera nguva yechirongwa cheOperation Tame the Traffic Jungle, icho change chichiitwa kubva musi wa 12 mwedzi uno. Asi mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vakazivisa kuti chawedzerwa nguva kusvika vazoona kuti chapedza basa racho. Vakazivisawo kuti kusvika nezuro vaive vasunga vanhu vanosvika kuzviuru makumi mana nematanhatu, 46,000, uyewo kwasungwa motokari dzinosvika chiuru nezana rine gumi neina 1,114. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano rinomiririra vanofamba nemabhazi nemichovha reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwe maonero avo.
Tiri kuona kuti chirongwa chinonzi Tame the Traffic Jungle chiri kufamba zvakanaka zvikuru sei. Sezvo chirongwa ichi chinenge chakanangana namapublic service vehicles avo vanenge vasina mapepa anofanirwa kuti ange vainavo pavanooperata mumigwagwa. Asi zviri kuratidza kuti havasivo chete vakatarisirwa kuti vatevedze mitemo yomumugwagwa. Tinoona kuti pane dzimwe mota dzinofamba dzisina manumber plates, kwozoita avo vavanoti matouting, kwozoita dzimwe kudhiraivha kusiriko, nokumwe kuchorwa kwemitemo mizhinji inenge ichitevedzwa mumugwagwa. Saka tiri kuona kuti mapurisa anenge ane basa guru apa.
Saka imi muri kuonawo mapurisa seari kufambisa chirongwa ichi nenzira yakanaka here?
Iwo mapurisa pavanenge vachiita maroadblock ngavaone kutiko naivo vanenge vari kudivi riri safe, sezvatingataura kuti kuisawo masign police ahead, kushandisawo madrum akanaka pamwe chete namakonzi akanaka, kwete kuti dzimwe nguva vanozopedzisira vakungonhoka chero madrum avanhonga pamwe namatombo pamwe namataya avanenge vachishandisa mumugwagwa. Izvo zvinovaita kuti vange vasiri kurutivi rwakanaka rwakatarisana neself health environment kumushandi wose. Izvo zvinogona kufambiranawo zvakare nepolice charter.
Tonzwawo kuti mabhazi anotakura vanhu mazhinji acho anonzi haana magwaro akakwana, panofambawo sei ipapo?
Tiri kuona kuti tina mabhazi mazhinji mamwe ari kufamba asina manumber plate, asina mutero, asina kana chaanenge ainacho. Mabhazi aya mazhinji acho akakomishinwa kubva muna 2019 kusvika parinhasi. Nokudaro tiri kukumbira Minister of Transport naMinister of Home Affairs kuti vaone kuti mabhazi aya ari under tegrozupwa kutiko atevedzerawo mitemo yomumigwagwa kuti asiyewo vanhu vachitakurwa vari muchimiro chakanaka.
Vamwewo vanofamba nemabhazi nemichovha tonzwa kuti vari kuchemawo kuti tave kunonoka nekuda kwekushayikwa kwezvinofambisa. Zvakamira sei muguta?
Kana iri nyaya yokutiko vafambi vari kunonoka kusvika kubasa pamwe chete navakushandisa dzimota vari kunonoka kusvika kubasa, ichokwadi kuti vangangononoka pano nepapapo dzimwe nguva vachinonotswa nokuda kwamaroadblocks. Asi tiri kuti maroadblocks akanaka, ivo ngavabatirane namapurisa kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Iyowo mitengo yakwira zvakadini? Tonzwa vamwe vachiti mari dzinobhadharwa dzaakuwedzerwa nekuda kwekushomeka kwaita zvekufambisa.
Kana takatarisawo panyaya dzemitengo kana kuti tingati mafezi, vamwe vangange vachiovhachaja. Asi tiri kuti kuna avo vana mapepa avo akanaka, ngavaregereka kusvika pavanoita ovhachaji, ngavangochaja mari inotenderwa sezvo ivo vane nguva yokugona kutakura vanhu kakawanda.
Kurudziro yenyu yochitiwo kudini
kuna avo vakabatwa vasina mapepa vatingati vari kunze kwomutemo? Tinoziva kuti motor road motor transport act inotendera kuti tive namamita detects namananimita detects. Saka nokuda rovesa avo vatingati vari kushanda vachiita mushikashika, taikumbira kuti minister wetransport ngavatendere kuti vaende vanhu register kuti vatakure vanhu, sezvo tinoziva kuti iko iye zvino matransporti ari kudikamwa munzvimbo dzakawanda, pamwe pasingasviki mabhazi, pamwe pasingasviki makombi. Tiri kukurudzira kuti vese avo vanoshandisa mumugwagwa ngavawane vachitevedza mitemo yomumigwagwa kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano rinomiririra vanofamba nemabhazi nemichovha reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa, vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Uwandu hwevechidiki vari kuita zveungochani hunonzi nevari kuziva zviri kuitika huri kukwira munyika, izvo zvinonzi hazvisi kufadza vanhu vakawanda munyika. Asi masangano anomiririra ngochani anoti uwandu uhwu hunoratidza kuti ngochani dzava kukwanisa kumiririra kodzero dzadzo. Tobias Mudzingwa weStudio 7 anoti panyaya inotevera.
Mumwe muimbi wechidiki ane mukurumbira asina kuda kuti zita rake ridomwe anoti haachakendengi kuti vanhu vanotii pamusoro pekuva ngochani kwake.
Kunyange kustudio kwandinoenda kunogadzira manzi yangu vanozviziva kuti ndizvi zvandiri, uye havanditoropodzi kana vandisarudza. Asi ndinoda kuita wekutanga kuzobuda upachena kuruzhinji rweZimbabwe, kunyanya kune vanoteerera manzi yangu, kuti vazive zvandiri chaizvo, nekuti mazuva ano zvave kutaurika kudarika kare.
Mumwe mubereki anogara muHighfield muHarare ada kudaidzwa nerekuti Maikuku anoti ane mwanasikana ane makore gumi nemapfumbamwe ekuberekwa anodanana nevamwe vasikana.
Ini ndakazoita kunzwa nemakuhwa muraini, vanhu vachingoti mwana wangu aiva akaremara. Handina kuzviisa mupfungwa nekuti vasikana vanotamba bhora remadzimai vanombodaro. Asi paakazosvika form 3 ndipo pandakatanga kuona kuti mapfekero ake, kutaura mafambiro neshamwari dzake dzaingova vakomana chete, zvainge zvisiri zvega. Ndakamboedza kurova nekutsiura sapana chazvikabatsira.
Mudzimai anogara muMbare muHarare amai Emilia Sandurwa vanoti kana munharaunda mavo vawanda vechidiki vari kuita zveungochani.
Unopera simba ukavaona vakomana vasvinu vakapfeka uye vachitaura kunge vasikana. Mumakore adarika taingoona vashoma chete, asi nhasi uno hazvichashamisiri kuona ngochani munharaunda dzatiri kugara.
Mumwe murume wechidiki anogara kuHatfield muHarare Obey Mahachi anoti chingochani chinonzi chine mari, naizvozvo vamwe vake vechidiki vave kupindana nazvo senzira yekuwanawo pfuma.
Mukuona chingoma mukutaura kwazvo va zvinenge zvingonzi kana ukadana nemurume iwe uri murume kauti mukadzi iwe uri mukadzi, unogona kuwana mari yakawanda kubva kune wauri kudanana naye. Saka mukuona kwangu nemaomero aita zvinhu muZimbabwe, uyu mukana wave kutotorwa nevamwe chidiki kuti vaone mararamiro ari nayo.
Asi mutauriri wesangano rinomirira ngochani muZimbabwe, reGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls, Tanatswa Gumbo, anoti uwandu hwengochani muZimbabwe huri kukonzerwa nekushinga kwengochani dziri kubuda pachena kuti ndozvadziri.
Chakonzera kuti vanhu verudzoro vaonekere kuvandutswa kwezivo kwaisambo vheko kare, uye kutsigira kwekodzero dzevanhu kwaita kuti tive vanhu vasingatye uye vanofara nekupembera zvavari kunze kwekunyara nekutya kusoropodzwa.
Asi vanozviti vanorapa vachishandisa mishonga yechivanhu uye vachimirira tsika nemagariro evatema, Mbuya Muchadura vanoti havawirirani neungochani hwavatiwo hwatekeshera munyika.
Chakonzeresa kuti vana vaite ungochani inungo kuda zvinhu zvemahara. Asi muno muZimbabwe hatitenderi, pachivanhu chedu hazvibvumidzwe. Saka tinoti isusu pasi neungochani vanhu ngavarorane.
Asi mufundisi paTheological College of Zimbabwe, Reverend Ray Motsi, vanoti vana vane ungochani havadi kuraswa.
Panyika isu vemachechi tinofanira kutorawo mukana wekudzidzisa vana vedu zvakaipa nezvakanaka. Munhu wese anokanganisa sekutaurwa kweBhaibheri. Kana mwana wangu ini ndiri mufundisi akave homosexual, ndinomugamuchira semwana wangu kuti ihomosexual. Bati hazvirevi kuti ndagamuchira homosexual hwake hwaanenge achiita ihwo.
Mukuru wesangano rinopa veruzhinji kusanganisira ngochani, zvikwanisiro zvepabonde reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe amai Primrose Matambanadzo vanoti vacharambawo vachishanda nechikamu chevanhu ichi kuti vazvidzivirire zvirwere zvepabonde.
Makatarisa mumaguidelines eMinistry of Health varimo, lesbian, gay, bisexual, transgender community iri muma guidelines vaya kuti ma key populations are ari fanzo dihuru yoku batira utachiwana HIV isusu ndo atinotarisa tukatatopa maservice iwayo.
Sangano rinoona nezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese Redevelopment and Cooperation rinoti mugore ra2019 munyika maive nengochani dzinogona kusvika zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10%. Kunyange hazvo ngochani dziri kunzi dziri kuwanda munyika, mitemo iripo parizvino haitenderi kuroorana kwengochani idzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Ko zvino tombo tarisa zviri mune mamwe mapepa nhau nhasi. Mupepa nhau reHerald mune nyaya iri kuti gurukota rezvekunze kwenyika vaFrederick Shava vakazivisa kuti Zimbabwe icharamba ichiruka mazano uye kutsvaga nzira dzekuti yopona nei zvisinei nejoko rezvirango zvehupfumi ravanoti vakatakudzwa nenyika dzekumavirira. Izvi zvakaziviswa kuseri kwemusangano wemakurukota ehurumende wakaitwa nezuro muHarare. Mubepanau reChronicle mune nyaya iri kutiwo mutungamiri wenyika President Mnangagwa vakarambidza makurukota ehurumende pamwe chete nevakuru vakuru vehurumende kuti vaende kunze kwenyika kunzendo dzebasa dzavanoti hadzina kukosha asi vafambire dzakakoshera nyika kana kuti dzine urongwa hwekuvandudza upfumi hwenyika chete. Hapana gurukota nemunyori mukuru achabvumidzwa kubuda kunze kwenyika panguva imwe chete sezvo izvi zvichizokanganisa basa remabazi ravo rakakodzera uye mabasa ehurumende. Kuzvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu ngavasatevedzera zvinyaya kutaura uyo anonzi panganai Java uyo. Panganai Java akadhambiwa neZANU-PF mushure mekunge ati mbavha for ED ZANU ikamurasa. Ndozvinoita ZANU nokushandisa kaibhuri yekurasa. Akati akudzokera kuAmerica kwake kwakati amudara makafema muri kuramba zvenyembari makafema. Saka akushaya nzira yekudzoka nayo manje akutaura zvekuti purezidendi wedu aona vafa. Aona vafa kuda kuvashuvidzira here kana ndozvaari kuronga iye kuipa poison purezidendi wedu kuti vafe. Saka veduwe zvinhu zvinotaura panganai musazviteerera, ndoo maprofes of dumo havana chakanaka chavanobudisa mumuromo mavo. Ndatenda ndini Joma paJobek.
Muri sei Studio 7? Ndanipota ngaenda seka ngandipedze kuseka zvinonakidza zvongochana zvenyizvo. Saka anonga ari maindiani ipapo muchanzwa umwe murume akamita ndopatichazonerera. Dai vaimbomitisana manhu varume vawo tinase kuzonzwirira. Ibudisa black boots, hakune black boots hereko kana red barretta. Kana zvanesa ipai vafana vezanu vanotamba navo zvinopera izvo. Ndakaende kunana America kwazvinobvumidzwa. Hatidi rubbish muZimbabwe isusu. Manje hwachii ipapo kuti murume umwe amitiswe ngomwe nemurume ndokupusa zvokuruma. Pasinazvo vamunangagwa ipai red barretta kana upa vafana vezanu zvinopera izvo.
Studio 7 makadii. Wamunangagwa kunyara chaichaiko havanyari. Mushure mekutora vana vavo vachivapinza mucabineti waisazve mumwe munhu rudzii wakadai so. Kunyara chaichaiko havanyari ende vari kuti pamberi neZANU-PF wacho vachiona maitiro akamashure akadai so. Handifungi kuti misoro yavo inodhonza zvakanaka. Ngavafunge kaviri vaone kuti chii chiri kuitwa naMnangagwa.
Murisei pastudio. Takambouyawo vanhu veZANU-PF apo mumbo vatibvunzirawo kuti zvavari kuti vakawina maelections ko vanhu ava vari kusungirweiko? Vari kusungwa vanhu nevari kuabdakta, vari kurohwa, vari kuteverere chii vanhu veopposition vakawina ivo? Ngavachiranga nyika iende mberi tione. Mumbotibvunzirawo vana mavhaza kuti zviri kufamba sei.
Mazwira sei kupastudio 7? Mazwira sei kwanatinoka wande vamwese mazwira sei? nyuzi za mauti buritira kapa Studio 7 hatichazifarira. Nyuzi za mauti buritira za hatichazifarira ze ngochani nzi. Mauda utufundisira wana wedu ngochani. Zato nani kana mkaramba magadaro. Utukutaze utere zutori nani stere. Kwezi mauti titisira wana ngochani kana mchiburisa ngochani pa studio. Pa radio. Mne mabungu gara nyumishi supporta ni ngochani zenyito. Zato no. Tashiramba izuzuzo ungoja za mauti buritira paritio. No.
Mangwana ni pa studio mamuka sei. Tudombe tashangu pa muromo. Nasipa kumana wano zitima gana sipa ya chuti shengita nyika. Warume makane makore zuluku famba. Mujazira wana naka yei. Chawaja zora ni baba wanga wari msoja. Nukuti nema zitembe nye munu famba mbaka peka ima barabara. Urumenje ino tora. Kana mafa. Yopavo vamwe vanenge vapinda muami. Saka hapano rupawo kunozoradza kuti baba vanga vari soja. Chaiti pakoda matembewa kuda vana vachazoona kuti baba vanenge vanga vava musoja. Zvomunotumwa muchinziro wavanhu vakademonstrate kutifura vanhu nefuti. Munozira vara nhaka yenhamu. Nhaka yenhamu. Zvifunze nhasi pauri kuti waunganidza pfuma yeye vana. Nekuti ukafa nhasi vana vako varobata. Nokuti zvimari zvomunopiwa imimi tikatarisa magarden boy aruna South Africa anonohoresa masoja maviri.
Mangwanani akanaka pastudio 7. Ndinoda hangu kumbobvunza kuvanhu vezanu vanoti nyika inotongwa nevanhu vakarwa hondo. Ndinodawo kuziva pakati pevanhu ava ana magwaza neuyo anonzi mukurinyuve uyu neuyo anonzi mugwadi uyu. Ndinoda kuti mumbonditaurira vanhu vezanu kuti ndekupi kuhondo kwavakarwa nevavo. Ende ndopavanotaura inonzi nonsense. Ndopavanotaura inonzi nonsense vanhu ivavo. Nenyaya yekuti vanenge vachiti vari kushandira zinenge riri nezanu PF. Ndopavanotaura inonzi nonsense vanhu ivavo vandiri kutaura ivavo. Ana magwaza, ana mugwadi vese ivavavo, nana muturi nqube vese avo. Ndudzewo kuhondo kwavakarwa kana muchitaura muchiti kana imimi mazanu muchitaura kuti nyika inorwiwa nevanhu inotongwa nevanhu vakarwa hondo. Ndekupi kuhondo kwavakarwa vanhu vandiri kumenchena ivavo? Ndekupi kuhondo kwavakarwa? Mazanu mani dai manyara mani matiurayira nyika mazanu dai manyara manyarawo mani masuduruka mani.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinoda kukuyeuchidzai kuti musarebesa mazwi enyu amunotumira kuti vakawanda vawanewo mukana. Muchikamu chino tinotarisa nyaya dziri kuitika muno muAmerica. America yakanangana nekuvharwa kwehurumende mukupera kwesvondo rino kunze kwekunge dare reCongress ratora matano ropa rubatsiro rwakawanda. Kuti ropa rubatsiro rwakawanda zvakadini kunyika yekuUkraine nemashandisirwo emari munyika. Congress ichiri mugakava iri haisati yava neurongwa hwemashandisirwo emari uye kuti hurumende ichafamba sei mukubhadhara mamiriyoni evashandi zvinogona kumbokanganisa mabasa ehurumende. Tochitarisawo zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi sezvo nguva yedu yapera. Dare raMajor Street muHarare neZuro rakarasa chikumbiro chevaimbo vemumiriri weZengeza West muParamende vaJob Sikala nameya wechitungwiza vaLove More Maiko munyaya yavo iri kumatare. Mamwe masangano evarayiridzi ari pasi pegungano reFederation of Zimbabwe Educators Unions for ZEU akasangana muHarare neZuro achitarisa nyaya yekuti vaende kumushandirwi vachikakavadzana naye pamusoro pemihoro yavo nemashandisiro avo. Vanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vafarira danho remapurisa rekuwedzera nguva yechirongwa cheOperation Tame the Traffic Jungle icho change chichitwa kubva musi wa12 mwedzi uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi patichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsindirele.